Madzimai aya vakawanda vavo vanobva kunzvimbo dzakaita seKaribha, Karoi, Chinoi, Chegutu, Kadoma pamwe nemaguta makuru akaita seHarare. Vanoti kuita zvechifambi kuZambia zviri kubhadhara sezvo vari kupiwa mari yekuAmerica. Vazhinji vemadzimai aya vanoti vanozochinja mari iyi voisa kumabhondi notes, zvinozoita kuti ive inowanda zvichienzaniswa nekupiwa mabhondi notes. Mumwe wemadzimai aya uyo anoda kunzivikanwa saamai Shupi vanobva kuKaroi vanoti zvinonzi muroyiro yerakure kuti vepedyo vagokureverera, nokudaro havadi kuzivikanwa zvavanoita munharaunda mavanogara.
Zimbabwe tineshona inoti muroyiro yerakure kuti vari pedyo vagokureverera. Anenge asingadi kurasira unhu vazvo kunzvimbo yaanogara ouya munhu kuzorasira unhu kuno, kana adzokera kumba hapana anoziva kuti kuZambia kwaiite. Vamwe vanenge vari vakadzi vevanhu, saka anenge achiona kuti upenyu huri kutiomeya apo neapapo, oya kunotsvaga mari nenzira iyoyo. Kana adzokera kumba hapana anoziva kuti ndizvaanoita.
Amai Shupi vanoti chimwe chikonzero ndechekuti zvechifambi zvinosungisa, asi kuZambia hazvisungise nemapurisa sezvo vanenge vaine dzimba dzavanenge vachishandisa kana kuti malodge.
Chimwe chikonzero chamalodge kuZimbabwe chihure chinosungisa. Kunoku vanotoenda zvemumalodge zvekuti anenge achitodaidza varume, hausi kuda here weteka business uwirirana mari wotoita wodzokera futi unotsvaga unhu. Muswere wese neusiku wese ndo runenge kutori basa.
Chimwe chizvarwa chekuZambia vamaswe mwale vanoti madzimai ekuZimbabwe vari kuita zvechifambi vakawandisa zvakanyanya pamuganhu weZimbabwe neZambia, asi vamwale vanoti havasi kuwana mari yakawanda sezvavanotaura sezvo vari kuvabhadhara mari inoita madhora matatu kusvika pamadhora mashanu panguva pfupi yavanenge vachitandadzana.
Kai vanongouya vachiita cheure variko vakawanda zvitereki, vanogara vanorodza samwe apa vanobhadharisa kupinda ndobasa ravari kuita mazimba kai nokutaura zvino. Saka kurarama hakuna upenyu wakanaka kubva kuma, saka vanongoora vanobhadharisa even $5 $3 unongorova mashort time, but vakawanda mauri vanoisa cheure kuna.
Asi mumwe mudzimai wekuDemocratic Republic of Congo anotyaira motokari dzinotakura zvinorema, amai Elizabeth Lewis, vanoti kunyange madzimai ekuZimbabwe achiwanikwa kunyika yavo vachiita zvechipambi, vanoti hazvisi zvitsva sezvo madzimai edzimwe nyika achiwanikwa munyika dzisiri dzavo vachiita basa rimwe chete rechipambi.
Doesn't mean that the lady from Zimbabwe is the only prostitute in this world. No. You see what I mean? But me, I can tell you that everyone is a prostitute.
Muzvari Sari Nyakanyaka vanorwira kodzero dzevanorarama neurema vanoti zvinhu zvinofanirwa kushanduka munyika munyaya dzezvematongerwo enyika kuti zveupfumi zvigadzikane, izvo zvinozoita kuti madzimai awane zvinovapa pundutso muupenyu kuti vararamise mhuri dzavo. Muzvari Nyakanyaka vanoti zvechifambi zviri kuita madzimai aya zvinokonzera mamwe matambudziko akaita sekubata HIV zvinozoisa upenyu hwavo panjodzi. Madzimai anoita zvechifambi aya vanonyanya kuda kunofarana namutyairi vemotokari dzinotakura zvinorema vanenge vakamirira kufambiswa kwemapepa avo emotokari kuti vapinde kana kubuda munyika. Vanoti vanoshanda masikati pamwe nemanheru apo vanowana mari inodarika madhora $20 pazuva. Ndakamirira Studio 7 paChirundu, ndini Apa Chigoriwa.